manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumi guru 18, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvido zvavo vakazvitaura zvikanzvika zvavari kuda chacho chiri very clear chokutanga commission iyi ngaiite an independent commission isaite commission inenge ichitongwa neumwe munhu ngaiite commission yakazvimirira yoga.
Veruzhinji vanonzi vakaisa pfungwa dzavo pazvinhu zvavanoda kuti zvinge zviri muZimbabwe Media Commission Bill. Dare reSupreme Court rinotura mutongo wekuti muzvari Tokozani Kupe vanofanira kunzwikwa mudare pachikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Munhu tinofunga kuti akutoda kuma 8,000 zvichienda mberi zvingangoti inoda mhuri yevanhu vashanu chete mhuri diki diki kwazvo ingati baba mai nevana vatatu yo ingatovavarira kukwazwa nemari iyo.
ZCTU inoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika mhuri nevanhu vashanu yave kuda mari inoita zviuru zvisere zvemadhora emunyika pamwedzi kuti ikwanise kurarama zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi ratura mutongo wekuti muzvari Tokozani Kupe vanofanira kunzwikwa mudare pachikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa chekuti mutongo wakaturwa nedare reHigh Court wekunzi havasi mutungamiri akasarudzwa pachitevedzwa bumbiro remutemo yebato zvichitevera kufa kwakaita vaimbo yamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai usendekwe. Vatongi vatatu vedare reSupreme Court avanga vachitungamirwa nava Paddington Garwe vabvumirana vese kuti muzvare Kupe vanofanira kupa mhinduro kuchikumbiro chavachamisa sezvo vati ndivo vaiva mumwe aifanira kufanobata matomu pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Dare iri rati rawirirana negweta ramuzvare Kupe vaLove More Maduku kuti vachamisa havana masimba yekuti vakwanise kubvisa muzvare Kupe munyaya kana nyaya ichinge yarongerwa zuva nedare rekuti inzwikwe. Magweta avachamisa nemagweta amuzvare Kupe audzawo dare kuti aenda kudare kunopenengura mapepa kuti aone kuti bumbiro remutemo rakamboshandiswa panyaya iyi ndiro here riri pamberi pedare reSupreme Court. Magweta aya abvumirana kuti ibumbiro rimwe chete riri kushandiswa muSupreme Court. Dare rabva rati nyaya iyi ipfuurudzirwe mberi kusvika musi wechitatu svondo rinouya sezvo gweta riri kutungamira nyaya yakakwidzwa kudare navachamisa Advocate Tavani Mpofu vanga vachinzi vari kunze kwenyika. Paramende yapedza nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill muHarare paine mashoko ekuti hurumende yabvuma kuti bhiri iri rinopa masimba akawandisa kugurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Nekudaro hurumende inonzi yave kushandura zvimwe zvikamu zvebhiri iri risati raenda pachidanho chinotevera. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaPrince Dubeko Sivanda. VaSivanda vaudza vanhu vapinda musangano waitwa muHarare kuti munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakatoudza komiti iyi kuti bhiri iri rave kushandurwa zvichitevera zvichemo zvakabva kune veruzhinji pamwe nekomiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee.
Saka komiti iyoyo inenge yakaona kuti pane mamwe maclauses arimo kati me bill ano violate constitution yeZimbabwe. Saka iwayo maclauses nokuona kwangu sezvo ndisati ndaona hangu zvakanyorwa neParliamentary Legal Committee maclauses anosanganisa Simba minister mukati me bill ratinaro iri. So ndofunga kuti ndizvo zvacho zviri kugadziriswa, ndaudzwa zvakare kuti vakagadzirisa nyaya ye co-regulation kuti kuite co-regulation mukati me bill iro riri. Saka ndozvo zvati kutarisira kuti vhiki rinoteera iri zvinenge zvatova maoko ekomiti.
VaSivanda vati kana bhiri richinge rashandurwa zvimwe zvikamu zvaro vachasangana zvekare navose vane chekuita nebhiri iri kuti vazive zvikamu izvi bhiri iri risati razeiwa muparamende. Vati vanofara chose kuti vanhu vakawanda vakapinda mumisangano yavakaita mumatunhu akawanda munyika vakaratidza chido chekuti mitemo yezvekutapwa nekuburiswa kwemashoko ivandudzwe.
Zvido zvavo vakazvitaura zvikanzwika, chavari kuda chacho chiri very clear. Chokutanga commission iyi ngaiite an independent commission, isaite commission inenge ichitongwa neumwe munhu, ngaiite commission yakazvimirira yoga ichingoita report to parliament. Chechipiri chavakataura ndechokuti aiwa mapurisa asapindire mubasa recommission.
Asi vamwe vapinda mumusangano wanhasi vaChris Mike vanove mutapi wenhau zvakare vari gweta vati kunyange hazve misangano yakaita sewanhasi yakanaka zvinosuwisa kuti nguva zhinji pfungwa dzevanhu hadzipinzwi mumitemo inogadzirwa neparamende.
Kazhinji kacho unozoona kuti mitemo yacho inozobuda magwara atinozoona kudhindwa mugovernment gazette nekuenzwa kuparamende anenge asingataure nenhuna nezvichemo nezvimwe zvinenge zvataurwa nevanhu. Saka tinoda kuti basa iri rekuti vanhu vapuwe mukana wekutaura ringe riine chirevo, zvinenge zvataurwa nevanhu zviwanikwe zviri mumitemo inenge ichizopasiswa neparamende.
VaMike vaudza Studio 7 kuti chingave chinhu chakanaka chose kana hurumende ikagadzirisa zvinhu zviri kuchemwa nazvo nevanhu pabhiri iri risati ratanga kuzeiwa muparamende. Asi mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe vaLoft Dube vaudza Studio 7 kuti vanotenda zvaitika vachiti vakaita misangano yakawanda nebazi rezvekuburiswa kumashoko vachitaura zvavanoda kuti zvive mubhiri iri asi handizvo zvakapinzwa mubhiri iri.
Takatarisira kuti tichaona kuti tichafamba sei because takambozvinzwa kudhara zvakataka kudhara kutaura zvichibotaura kuti tichachinja izvi patakaona bhiri hapana chakaizwi.
Asi vaSivanda vati vachatora pfungwa dzevanhu dzose vachiti chinangwa chavo kuumba mitemo inofadza veruzhinji. Komiti iyi ichanyora gwaro rezvakabuda mumisangano yayo uye ichatura gwaro iri kuparamende pachazeiwa bhiri iri. Gurukota rezvekuburiswa kumashoko rinotarisirwa kupinza pfungwa dzevanhu mubhiri iri risati rapasiswa kuve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu, mhuri ine vanhu vashanu yave kuda mari inoita zviuru zvisere zvemadhora emunyika pamwedzi kuti ikwanise kurarama zuva nezuva. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa, upfu nezvimwe iri kukwira pazuva kana pasvondo roga roga, izvo zvave kuita kuti vashandi vakundikane kurarama. VaMutasa vanoti hapana mushandi ari kukwanisa kutambira mari iyi pamwedzi, vachiti vashandi vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Vanoti chiri kudiwa kuitwa munyika nekukasika kugadzirisa mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Tinotoona kuti nyika kwairi kuenda iri kuramba ichitoenda kumawere. Chetashayiwa utungamiri hunonzwisisa kuti kana zvinhu zvadai panofanira kuti pagadziriswe zvinhu nokukurumidza. Mari iri kutambirwa nevashandi haichatomboita kana kuti vauye kumabasa chete. asi vashandi havararami nekuuya kumabasa cheteka, vanoda kudya, vanoda kupfeka, vanoda vaikuendesa vana kuzvikoro. Munhu tinofunga kuti akutoda kuma 8,000 zvichienda mberi, nekuti bhondi racho riri kuruza simba zuva rimwe nerimwe. Saka vanhu iko zvino vashandi nemhuri dzavo vari kufa nenzara vari mudzimba, havana chekudya, vanhu vakutoswera vasina kudya, vamwe vachirara futi vasina kudya, vana vari kusiririsa vari kuenda kuzvikoro, vari kuenda vasina kudya, vodzoka vomirira kuzodya kamwe chete usiku. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, hamuna ana chiremba, mishonga yemuzvipatara hakuna. Saka nyika haina kumira zvakanaka.
Mari yamuri kutaura inoita 8,000 imari inenge ichidiwa nemhuri yevanhu vangani?
Tingangoti inoda mhuri yevanhu vashanu chete, mhuri diki diki kwazvo, ingati baba, mai nevana vatatu, ndo ingatovavarira kukwazwa nemari iyo. Iyo haikwani nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuiswa muUS dollar. Saka kunyange ukaitambira nhatu, mangwana inenge yatochinja futi, nekuti reti iri kungochinja zuva rimwe nerimwe. Tikatarisa zvinhu zvakaita semarenti, vane dzimba vari kuda mari yavo iri muUS dollars. Saka pa8,000 ipapo 2,000 inenge yatoenda kumarendaus. Tikazoisa zvinhu zvokudya, ukapinda maokei kana matm, troli kuti uizadze unoda kuma 4,000-5,000 nekuti chinhu chese chakakwira, chinhu chese chiri kudhura.
Chii chikuru chamungati chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvinake?
Zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvagara zvinozikana. Chekutanga-tanga ndechekubvisa kuti nyika inei yagara ine dambudziko rekuti mune kusagadzikana kwakanaka mune zvematongerwo enyika, zvaita kuti zvadzinga vanhu vese vanoda kuchidzana nesu vachitanga mabhizimusi kana vanoda kuunzwawo mari munyika munomu. Chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe, asi chinogadziriswa bedzi nenzira yekukokorodzana vana veZimbabwe. Toita hurukuro dzinopinza vanhu vakawanda vane chekuita nekurarama kwedu nenyika yedu.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZCTU vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vabereki vemudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema zvikuru vachiti vanasikana vavo vari kubatwa-batwa zvisiri pamwero apo vanenge vari kuzvibhorani vachichera mvura munguva dzemanheru. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda nemusi wechina pamusangano wekuongorora dambudziko remvura wakarongwa nemusangano weMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA mumusha weRunyararo West. Vabereki vakawanda vakaratidza kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemvura mudzimba dzavo, izvo zvava kupa kuti vanasikana vamirire mvura yemuzvibhorani munguva dzemanheru. Vabereki ava vakati pane varume vasiri kuzvibata avo vari kubata vanasikana ava nhengo dzavo dzepamuviri vachivambunyikidza. Mumwe mubereki amai sungano zvarebwanashe vanoti vana vanoswera muraini remvura kuzvibhorani uko vanosangana nevakomana pamwe nevarume vanovabata zviri pamwero.
Dambudziko gurusa hatingarigadzirisa sei, vana vari kubatwa indecent assault navarume kuzvibhorani uko. Imwe nyaya inoda kuti munzwisise ndeyekuti vari kumanipuletwa futi vana, vachipedzisira vangobvuma kudanana nevanhu vachinzi ndokucherera mvura ndokupindirisa mabhaketi ndokokudidi. Nyaya yemvura yaitoshata. For your own information, pano munhu wandakatoona ari paGreat Zimbabwe University, mwana musikana aichoabhizwa nokuda kwemvura, achivigigwa mvura nezidhara nemota. Nyaya yemvura yashungurudza muguta reMasvingo zvokuti dai kanzuro yedu yavona zvokuita nokuti vana vedu vavavhauna.
Mumwe mubereki asiri kufara nezviri kuitika kuzvibhorani izvi amai Tresi Musakaruka vanoti vamwe vanasikana vari kusvika pakuita nhumbu uye vamwe vachizosangana nezvirwere zvepabonde nenyaya iyi.
Siririsa zvisingamboiti chitova nokuti tiri kutarisira kuti a girl child neconstitution yedu zvainotaura zvesection 56 zviri kuratidza kuti vana vechisikana vazhinji vari kushungurudzwa kuzvibhorani. Chikonzero havana simba kuvanhurume, saka ivo vanenge vakuitira kuti vavavigire vabereki mvura kumba. Itakangogara tichivigirwa mvura kumba but hatisi kuziva kuti vana vari kusangana nei. Zvinova zviri kupa vana maSTIs, kuri kuita ma-unwanted pregnancies. Zvinhu zvose izvozvo zviri kushungurudza. Tikuti dai sitikanzo yagona kuita rimwe danho riri nani yapa vanhu mvura vanhu vagara zvakanaka.
Nyaya idzi dzinonzi dziri kuitika zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakaita seRunyararo West, Sisk, Mucheke D, Majange pamwe chete nekuVictoria Range uko kune dambudziko remvura guru. Mukuru wemabasa mumura vaanoziva muguti vari kukurudzira vabereki kuti vaperekedze vanasikana kumvura nguva dzemanheru uye kutikanzi kuti igadzirise dambudziko remvura nekukasika.
Saka tatsukurudzira vabereki kuti kana vanasikana vari kuenda kunochera mvura kunyanya-nyanya nguva dzemanheru, vaifanira kuona kuti vaperekedzwa nevanhu vechikuru kuitira kuti nyaya dzokubatwa zvibharo nedzimwe dzakasiyana-siyana dziri kubuda dziite shoma.
Kanzera Ward 3 aiva pamusangano uyu vatarusenga Vembo vakati vane urombo nenyaya dzakadai, vakatiwo vari mubichi rekugadzisa dambudziko remvura mudhorobha.
Iyi nyaya itatobvira pano pameeting panapa, asi isu secity council tichatedza nepatinogona napo kuti titoona kuti vanhu vawana mvura nguva iripo, because vana tugongonzi varunge vari kubatwa zvibhare here pazvibhorani, ende vanhu vari kuvati vakasvunura vachitsvaga mvura nousiku. Saka nokuda paweekend ipo panapa tingangoreziva pambedu kubva kuBlawai, tobva tatoti isungiriko chokutoka.
Nhengo inomirira masungo eben National Assembly vatsvakubunyika nhete vakakurudzira vabereki kuti vamhangare nyaya dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanasikana kuitira kuti vanenge vatyora mitemo yenyika vasungwe nemapurisa.
Tingangoti situation yevana vasikana vari kubatwa zvisizvo kana vaenda kumvura tainzwa. Also issue yekuti kana paita some cases of abuse ngavaende kumapurisa vandomhangara, because vazhinji vanokipa nyaya idzodzo kumisha vasinga mhangari kumapurisa. Ngavaende kumapurisa, any form of abuse kana kuti mwana wabatwa zvisizvo, vabatwa any body part zvisizvo, ngazvimhangari kumapurisa.
Studio 7 anakwanisa kuziva huwandu vasikana vanonzi vari kumbunyikidzwa kuzvibhorani. Mapurisa emasungo anoti ari kunzwawo nyaya idzi nerunyere kupe, asi hazati dzamhangara zviri pamutemo. Meya weguta reMasvingo Vakuleni Maboke vati mushina wakafa wakaendeswa kuBulawayo kunogadziriswa, uye unotarisirwa kudzoka pakupera kwesvondo rino, izvo zvichaita kuti dambudziko iri ritapudzwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoongorora sarudzo musangano reEuropean Union vari kushoropodza mirizhonga yakaitika mugadziriro dzesarudzo dzemuMozambique panguva iyo kuverengwa kwemavhoti kuri pakati. Zvisinei nekunyoreranwa kwechibvumirano chekumisa kurwisana muSyria kwakatungamirwa neAmerica, kurwisana uku kwaenderera mberi nhasi munyika iyi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC, amai Linet Karenyi Kore, vanoti misangano yavari kupinda muWashington iri kufamba zvakanaka chose. Amai Karenyi Kore vari kupinda misangano iri kuitwa kumicheto yemisangano yeWorld Bank iyo iri kuitirwa muWashington DC kuno kuAmerica. Amai Karenyi Kore vanotiwo havana kufara nezvavanoti zvakataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamusangano wavakaita muWashington DC. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravaNcube pamashoko aamai Karenyi Kore aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 naamai Karenyi Kore.
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvikewo kune zvimwe zvaakuitwa nedzimwe nyika.
Zvizhi zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira parizvo?
Zvandichapakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana, emadzimai ari kupinda into entrepreneurship, kunyanya-nyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufandwa senyika, asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa nana World Bank. Chaakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure seMDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izoimplementa zvatinoitirwa neWorld Bank nyika igofamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU-PF izotambira zvinhu zvakanaka, nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawawo nenguva yakanaka pandapinda vamutuli vari papaneo, vachitaura zvavanoita kuZimbabwe. Ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikuru kuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofana kutaura kuti ndirikurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi munhu arikurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu murikurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvino zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri pagiraundi kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuuya kuasosieta nenyika? Isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals. Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw, asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsobutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanewo vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kunewo vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndo kuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamuturi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Vanga vari mumwe vatevedzeri vemutungamiri veMDC amai Linet Karenyi Kore vachitaura vari parunare, vachitaura vari muno muWashington DC naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7. Vana chiremba vanoti vakawanda vavo vave kutsvaka maforo manyoro kune dzimwe nyika sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varatidza kuti havana hanya nekugadzirisa matambudziko avo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA, Dr. Peter Mungofa, vanoti nyika inokwanisa kusara isina vana chiremba sezvo vakawanda vavo vave kutsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika.
Kana paitika nenyika machiremba akawanda haatosaga kuenda kunyika
Dr. Mungofa vanoti vakashamisika navamunangagwa ava vati vari kuchishidzira vana chiremba pane kuti vagadzirise matambudziko avo kuitira kuti vadzokere kumabasa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vabhekezera mugumbo vanoti kuchishidzira kwakaita vamunangagwa kunana chiremba chinhu chakaipa, vachiti hapana zvazvinoshandura asi kutaurirana ndiko kwakakosha.
Mashoko anotaurwa naPresident they are taken very seriously. Rosi ndiye head of state, saka ane kakuvhundutsira kaari kuita anothreatena lives dzemadokta aya because haana kunyatsokutaura kuti chii chaachaita pati given that maemotions ake anga ari very heated. Zvoratidza kuti pane something chakaipa chaanogona ngoita kumadhokotera but hapana zvatinochinja because madhokotera ataura zvavanoda kuti vanoda masalaries avo, vanoda working environment iri right, vanoda something chekushandisa vachienda kubasa. Saka hapana zvazvinochinja because kana achitaura zvinovhundutsira hazviite kuti madhokotera awane chekuendesa kubasa.
Panyaya yekunyimwa mari dzemihoro mwedzi uno, Dr. Mungofa vanoti hapana musiyano sezvo mari yavanga vachipiwa yanga iri shoma zvikuru zvekuti hapana zvayanga ichishanda. Kusaenda kubasa kwavana chiremba kwasiya vanhu vasingarapwe muzvipatara zvehurumende zvakawanda. Studio 7 aina kukwanisa kuziva kuti vanhu vangane vafa pari zvino nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba ava. Mumwe murwere vamena ndoro vanoti hurumende inofanirwa kuwirana navana chiremba kuitira kuti varapwe.
Machiremba anongoramba ari kapasiti kuonesa situation isina kugadziriswa nzira inofanira kunge ichitadzirishwa nayo maererano nekunge employer kwanza kunga apa machiremba mari dzinokwanisa kutova tinonyatsoenda kumabasa vasingarovherovhe.
Kunyange hazvo vana chiremba vari ivo vari kurama mabasa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyange kuzvipatara nemakiriniki ekumaruva sezvo kusina zvikwanisiro. Mudunhu rezvimba nehurungwe, madzimai ari kubatsirwa murima sezvo pasina mwenje mumakiriniki nezvipatara. Mumiriri wezvimba North muparamende, amai Marine Shombo, vanoti madzimai ave kutonzi auye nemakenduru ekushandisa pakubatsirwa manheru.
No, what they do normally is vanoti hanzi vanhu vaende nemakenduru. That's what they are doing right now.
Vana mukoti vanonzi vari kushanda mazuva maviri chete pasvondo sezvo vasina mari dzakakwana dzekufambisa kuenda kumabasa. Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vanofunga kuti vana chiremba vari kurama mabasa nekuda kwekufurirwa nezvevamatongerwo enyika, vachiti vana chiremba vasaite zvematongerwo enyika asi kuita basa ravo nemazvo. Vamwe vashandi vehurumende vakaita sevadzidzisi vari kuendawo kubasa mazuva mashoma pasvondo vachiti havana mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, zvikwata zvichatamba muchibuku Super Cup quarterfinals zvaziviswa nhasi. FC Platinum ichatamba neHighlanders, ZPC Kariba ichitamba neManica Diamonds, Harare City ichikweshana neTriangle, uko Black Rhinos ichisangana neNgezi Platinum. Mumutambo weChan, chikwata cheMawarriors chatarisana nemukana mukuru wekubudirira kuenda kumafinare 2020 Africa Champions. Kana chikanga chatarisana, chikanga chabudirira pamutambo wacho neLusoto nemusi weSondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chine gumbo rimwe chete mafinari emakundano aya. Mushure mekurova Lesotho 3-1 National Sports Stadium. Asi vatambi veMawarriors vanoziva kuti kukundwa 2-0 maseru nesvondo kunosvitsa rwendo rwavo kumagumo makwikwi aya. Zimbabwe inofarira kukunda kana kuita mangange kana kurohwa zvayo 1-0 kana 2-1 kuti ikwanise kuenda kumafinari emakwikwi aya kuCameroon mushure mekutadza kuita izvi muna 2018. Pamitambo makumi maviri nemiviri yasangana zvikwata zviviri izvi kubva muna 1980, Zimbabwe yakunda mumitambo gumi neminomwe, Lesotho ichikunda mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina ichiita mangange. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaProsper Chimusoro vanoti havasi kuona Lesotho ichikwanisa kurova maWarriors iko zvino mushure mekutadza kuita izvi kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe.
Kuona takahwina bhozi hapana pekuti Lesotho ingarove Zimbabwe. Bhozi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchani, yakamboenda kupi, but kuona takahwina and we move on.
Asi murairidzi weMawarriors Joy Antipas anoti kunyange hazvo vakakunda mumutambo wekutanga hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu muAfrica zvekuti havasi kutarisira Lesotho ii pasi mumutambo uyu. Antipas atakura chikwata chake chakasimbisisa chinosanganisira Prince Dube uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuHighlanders, Joel Ngodzo naPhineas Bamusi avo vari kupisa kuCapes United, Evans Katema weDynamos, Wellington Takaendesa weBlack Rhinos, Edward Madzongwe weFC Platinum pamwe naIan Nekati uyo ari kuvhara zvibodzwa kuZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kuoma kwaita upenyu zvichitevera kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama journalists uma isenza umsebenzi wawo etholakale esekotshwa ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudu bangathi esikopela ibutton eli 1 bayabotshwa yini soke kuyafana labo nalaba entertainers zezindaba.
Uzolo okuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entertainers indaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapolisa.
Ibandla elithole amalunga eParliament MDC Alliance ngalezo sikhathi ukhuphe naye wayele MDCT naye ekhonapho imincintisana wadliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abezithatha iparty yabantu abawinileyo.
Idale le Supreme Court linqume ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe ulelungelo lokufakaza kudaba lokuphikisa ukukhethwa kukaMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli weMDC. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo elihamba ngegama lokuthi The Mustard. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uzulu sekhuthaze uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapolisa. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhlanje eHarare ngenjongo yokuthapha imibono kaZulu phezu komthetho ozalawula ukusebenza kwentatheli zindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Kuvika uGibson Bebe.
Emhlanganeni oqhutshwe namhlanje eHarare, uZulu uveze ukukhulona kwakhe phezu kokuhlaselwa lokubotshwa kwentatheli zindaba lapho zisebenza okwenza zicine sezisaba ukuveza iqiniso lalokho okwenzakalayo elizweni. Umphathintambo wekomiti yadalela iParliament ebona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uZulu uveze sobala ukuthi uhulumende kakumelanga abe namandla okuqondisa umsebenzi wokwethulwa kwezindaba.
Kade sibhoda khona abantu bayacaca ukuthi le commission kayibe icommission ezimeleyo ingabe icommission yokuthi uminister wenza santando phakathina kwayo kayibe icommission eyakuba icommission ezimeleyo. Bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama journalists uma isenza umsebenzi wawo etholakale ese kotshwa ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudu bangathi esikopela ibutton eli 1 bayabotshwa yini soke kuyafana labo nalaba entertainers zezindaba ukuthi labo nxa besemsebenzini wabo bethe bayenza ababekwenzile kumbe bengakwenzanga ngendlela efaneleyo kakufuzanga bejeziswe ngokusiwa emadali kufuze ukuthi bezijezise bona bodwa through a professional body yabo besenza self regulation kumbe self censorship.
Lokhu kugcizelwe umqondisi wenhlanganiso ye Voluntary Media Council of Zimbabwe ebona ngokulalela izikhalazo zikaZulu phezulu kwembiko yethulwa zintatheli zindaba uLofty Dube.
Besikhala ngokuthi umthetho untshintshwe kube yalokho esikuthi yi-co-regulation okuzavumela ukuthi intatheli zindaba zisebenze zingabotshwa ngendlela lokuhlukunyeza ngendlela ebezikwenziwa. Sifuna ukuthi intatheli zindaba sisebenze njengamagqwetha lamadokotela laba abalamakhansili abo akhangela umsebenzi wabo ngendlela abawufundela ngawo. Sithi ama-journalists labo njengama singathi ngama professional esilungu kufuze bebe le council yabo besebenzelane lezi TMC yikho bese ngifuna kakhulu lokuthi kungabi lokubotshwa kwama kwentatheni izindaba lokuhlukunyezwa ufake emthethweni ukuthi bengabotshwa kodwa behambe enhlanganisweni zabo nxa kulento ehluphayo
umnumzana Tshenisani Ntungagwa ingcwethi kweze kwethula kwembiko ngomunye okhuthaza uhulumende ukuthi engabophinta lezi ndaba mahlayana.
Mina bembone ikakhulu amandla kaminista akhona kubrief yona leyo. Okokubili, ngihlutshwe kakhulu ukuthi khona kulezinye izinto ezifana lokuthatha information kuma-public institutions. Lokhu ayasathola ngithuba lokuthi kuphume. Yikho sithi ngokuya kwesikhathi abantu bethu akumelanga bebotshwe ngomthetho na.
Into lezi ndaba uPascal Madiri uthi kusamele kwenziwe imikhankaso yokufuqa uhulumende ukuthi ahloniphe izifiso zikaZulu andibana lomthetho ophasiswe.
Uhulumende lo siyamazi engohulumende othanda ukubandezela ama-journalists. So ukukhitshwa kwamapholisa langokukhitshwa kwama-powers kaminister kubhill efuna elungiswayo le mbona ngani ayisonto esingathaba ngayo okwakhathesi ngoba sizabona ukuthi uminister langamapholisa ukuthi azabe ekhitshiwe yini nxa umthetho lo uzopasiwe ephalamende.
Ngeviki edlule inhlanganiso emele amalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights NGO Forum yethule ugwalo oluveza ukuba ngomnyaka odlule amapholisa yiwo akhokhele ekwephuleni amalungelo oluntu lokuhlukuluza intatheli izindaba zisemsebenzini. Impumelelo yemihlangano yokuphatha imibono kaZulu phezu kwebill eleze-TMC ikhangelelwe ukuhlaziywa edayela ephalamende andubana ipasiswe ukuba ngumthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Idale le Supreme Court namuhla lethule isinqomo sokuba uNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheliwe MDCT ulelungelo lokwethula ubufakazi kudaba olwethulwa emthethwandaba ngomsekelwe MDC othi umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni. Izolo amagqwetha kaKhuphe ekhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku aphikisane lamagqwetha kaChamisa akhokhelwa ngumnumzana Thabani Mpofu ngodaba lolu. Ukuthethwa kwalolu daba iSupreme Court kuzaqhubeka kunsukwana ezilandelayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngeze sisekelo sombuso welizwe kubandla leMDC umnumzana kucaca phulo ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Okunye mina ngwami okeke kungimangalisa ikhesi liyabe yi-court application, liyabe yi-court ehambe kubhalwe ama-affidavit. Emthethweni i-court ikhesi nxa isiya e-court, nxa kuzakuba lokuphikisana ngokuthi kwahamba njani uzibane wasesithi, uzibane wayengekho, uzibane wayekhona, siyasibona i-court ibiza abantu ukuba ubufakazi. Kayandanga ukuthi yenze isinqumo sayo khangele amaphepha. So iyaphila ekhangele zonke zilezi zinto ezinjalo. Khona ngale e-High Court bekuthokozani Khuphe kazange wabuya wabakhona, kazange waya e-court. Okutho ukuthi isinqumo lesingaziphiwa yena wayengekho, waye-in-default. So umuntu owawina i-judgment ngulo ndoda ongu-first respondent, yena wayengekho. So amaloyizo-ke besithi no, lowo kanti usezavunyelwa ukuthi akhulume njani, amaloya akhe azavunyelwa njani ukuthi akhulume njengoba bona babevele bengekho e-High Court, babelovile. So okutho ukuthi i-appeal le ingayiba-affect. So yikho o-judge kade bekukhangela izona, basebekhangela bathi hhayi abavunyele labo ukuthi bafake ama-submissions abo e-court. So ngamafitshane yikho engathi mina kwenzakele izolo nanamhlanje. Ngike ngafika khona izolo ngathola kuyizithi kuthiwe kuphendulwe namhlanje.
Manje isinqumo esingathathwa lapha singasebenza njani khona okwenzakalayo sokwedlulwe isikhathi? Siyabona ukubana sekulamabandla ehlukeneyo amabili.
Kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambisise ukubana ibandla elangena emncintiswaneni wephalamende yasemncintiswaneni likapresident kwakuyi-MDC Alliance. Ibandla elithole amalunga ephalamende i-MDC Alliance. Ngaleso sikhathi uKhuphe laye wayele-MDCT laye ekhonapho incintisana wadliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abezithatha over iparty yabantu abawinileyo. Ngibona ngazani i-judgment leyo nxa ingaphuma asithi liphume ihambelana nalokho okufunwa ngu-first respondent. Okungenzakala kuphela kungathiwa akulungiswe izinto ze-MDCT eziphathelane lama-elections 99. Kodwa angiboni ukuthi kungathinta
nabo abaseparlamenti kuthinte iparty eseparlamenti zonke izinto ezenzakala eziphathelene neparlamenti babengangeni kiso.
Umnumzana kucaca Phulo ngonobhala obona ngendaba zesisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili i-$8,000 ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele zonke indleko zayo ngenyanga. Ihlanganiso le ithi imali le izaqhubeka ikhuphuka kusiya ngokuchabalala komnotho lokuqonga kwentengo. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association yona ithi umdeni munye udinga inkulungwane ezedlula ezinhlanu ngenyanga okuyimali engeneliswa ngabanengi. Inhlanganiso lezi zithi imbangela ikukhwela kwentengo yezinto okwenzakala mihla lamalanga. Lokhu sokulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obumangalisayo njalo sikhuluma nje odokotela lezinye izisebenzi zikahulumende kabasayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yababalisi ePTUZ yona ithi kuqala nje ngomvulo amalunga ayo aza kuba esefundisa kabili kuphela ngeviki. Sexhume isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Sizwa ubuhlungu kakhulu njengabathengi ngokuba izinto zikhwela njalo nje abantu bengasebenzi elizweni. Ilizwe lakithi lilalokho esingathi kumbe 95% yabantu abangasebenziyo bayahlupheka kakhulu. Laba abasebenzayo bahola imali encane kayikhweli kodwa izinto ziyakhwela njalo nje. Kubonakala basemnyameni laba abafanele balungiswe ngokuba njengabathengi sihlala sikhuluma le ndaba ukuthi kayilungiswe masinyane ingaqhubeki inje kodwa isaqhubeka injalo. Okuvela mhlophe njengabathengisi kubonayo yikuthi ezomnotho zilandela ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle lazokazimi kahle, imali le yeZimbabwe okuthiwa yibhondi kayithengi ngendlela yokuthi ingathengi, yenza izinto zikhwele ngosuku ngosuku usuku lolyalo olulandelayo lanininini. So ke kumele ulungise i-corruption, ulungise ipolitiki, ulungise i-bond note, ulisuse lingabi khona. Kulapho abathengi abazakwazi ukuthi bathenge kangcono khona.
Uthi wena ezenotho zikhokhelwa ngezepolitiki, ngamanye amazwi uthi ngaphandle kwesisombululo sezombusazwe akulalutho olulungayo lapha kwezenotho?
Yebo, zintathu izinto njengoba ngishilo. Eyokuqala ipolitiki, yesibili i-corruption, eyokwesithathu i-bond note. Zona lezi zinto nxa zingalungiswanga akunanto ezalunga. Ezepolitiki ziqakatheke kakhulu. Ubona amazwe ephumelela ethuthuka athuthukiswa yipolitiki nxa imiswe kahle yona, abantu beyihlonipha beyithemba esingathi thina i-confidence ngesiNgisi, kwenza kube lula ukuthi abantu abavela ngaphandle babuye balethe izimali phakathi kwelizwe ngoba babe bethemba ukuthi umbuso lo uzahlonipha umthetho, umbuso lo uza kukhona kusasa, awudiliki phambi kwakusasa. Kanjalo leyo nto iqakathekile. Kanti ngapha nxa sikhuluma nge-corruption, ubugebengu lobo obukhona bokutshontshwa kwezimali, akula muntu oletha imali yakhe phakathi kwelizwe ivuke isitshontshiwe. Kube sokugcina-ke ngalokho esithi thina imali Zimbabwe bond ngendlela engathengi ngakhona. Kuyavela kamhlophe ukuthi osomabhizinisi nabathengi kabayithembi ukuthi iyimali abangayifaka esikhwameni sayo, ngokunjalo ilahlekelwa ngamandla i-hour le hour, i-minute le minute. Kube sokusenza izinto ezithengiswa ngayo ibhondi zikhwele i-minute le minute, i-hour le hour.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association. Sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lesakhamuzi sePlumtree eMpowengzi. Umnumzana Rafael Ncube yena othi ubukhulu obunzima ababhekane labo.
Hayi kunzima njengoba sike sakhuluma ekuqaleni kuvezwa imali leyohlobo le-RTGS ukuthi nxa sekuthitshwa i-multicurrency izinto kaziyi ukuma kuhle ngesikhathi sikajuni laphana sasikukhulumile lokhu kodwa uhulumende kazange asathi amanyathelo kalalelanga ukuthi thina imbono yethu ikhangela njani kungani sisitsho njalo wakufaka kuphela ngenxa yokuthi uhulumende yethu leyi ayilaleli bantu iliyana ehamba yodwa kayihambe kanye kanye labahlali belizweni kunzima lapha okunye okumangalisayo ngoba isinkwa vele thina sesase sabeka eceleni ngasisasidli ngoba siyadila kakhulu ngoba imali yona leyo ebuyizwayo okwesinkwa unzima namhlanje kade ngisemashopi lapha ngikhangela impuphu impuphu eyi-50 kgs 316 dollars. So kuba nzima kakhulu asazi ukuthi kusiyaphela umnyaka wonalo kumbe kusafika i-2023 kusiyavotwa sizabe sesithenga malini lezi zinto. Kunzima mpela okokuthi asihlangene nje imiqondo yethu kawuqedakali ukuthi singenza njani.
I-50 kg yempuphu Ncube nxa iyabiza $315 abangaka abayenelisayo khona ngapho?
Bavele abantu abayenelisi ukuyithenga ikhona kuphela but akunzima ukuthi uyithenge ngoba yona i-$315 ukuzube layo ezandleni iplus emangweni wona lowo empoints wona lamabhondi wona lawo esikhuluma ngawo yizinto ezingabonakaliyo ngitsho nalapha kubonakala irandi lale randi langikhona lihamba lifihliwe lisesabi ukuthi lingabonakala liphethe uzabutshwa njengoba bavela batsho bathi kabasafuni ukusetshenziswa i-foreign currency ibhondi lilitshwana kakhulu plus lezisebenzi ezisebenza uhulumende zenapha ngamateacher lamanesi abaningi vele ngabantu abangasebenzi abahleziyo nje abaphila nzima
eziphaleni Ncube asakhona yini amabele mhlawumbe
kuvele kasivunanga sile minyaka emibili kuyona lesi sigaba singazange savuna le minyaka emibili sibile singavunanga lutho kunzima abantu baphila nzima kakhulu sebethi abaningi nje sebephila ngakho khonokho ukuthi kungabuya umumbo nalo oholiswayo yiwo abantu izalukazi kakhulu ngoba bakhangele kakhulu izalukazi eziphiwayo nalabo abasebenza i-food for work yibo abangani bayazuzwa but abaningi vele kunzima.
Umnumzana Rafael Ncube isakhamuzi sePlumtree eMpowengzi ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale ePlumtree. Ku-Live Talk namhla sikhangela ubunzima abantu ababhekane labo ngenxa yokonakala komnotho. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakweleSudan u-Ame Abdelagi obesijele okweminyaka edlula engamashumi amabili kwele Melika ngemva kokufunyanwa elecala lokuqoqa ukubhomba amahofisi awe-United Nations lawo-FBI eNew York ukhululwe kodwa wahle waxotshwa elizweni. Unobhala jikelele weSADC unkosikazi iStehomena Lawrence Tex sekhuthaze abantu bemazweni angamalunga alinhlanganiso ukuthi baphume ngobuningi mhlaka 25 kulinyanga besekele ukutshengisela kwabeZimbabwe bekhonona ngezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngamazwe afana leMelika lomanyano we-EU. Kubika uMartin Ngwenya.
Unkosikazi Tekomena Lawrence Tex uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awe-SADC akhulume ngelizwi linye emzameni yokubamba ngamandla amazwe angentshonalanga ukuthi ayisule izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe. Ngokunjalo inkokheli ye-SADC yabeka ilanga lamhlaka 25 Mfufu njengelanga lokutshengisela phezu kwezijeziso lezi i-SADC Anti-Sanctions Day. Tex uthi ngaleli langa ilizwe linye ngalinye elingaphansi kwe-SADC likhululekile ukwenza noma yini ezatshengisa usekelo emzameni yokuthi izijeziso zomnotho lezi zesulwe.
So what is going to take place?
Okuza kwenzakala ukuthi ilunga linye ngalinye le-SADC likhululekile ukukhetha indlela elifuna ukutshengisa ngalo usekelo phezulu kwalolu daba. Kuyindlela yokwelekelela ilizwi le-SADC ukuze kwesulwe izijeziso. Kungaba yikukhipha umbiko mhlawumbe ukutshengisela.
UTex uthi izijeziso zomnotho noma zisetheswa abantu abathile atshiluze lonke yizo ezibuyisela emuva inhlelo zeZimbabwe zokuzama ukuphuma kunxaki zomnotho.
I have been listening, following on social media that
ngizwa abanye bethi akutsho lutho ngoba izijeziso lezi zibhekane labantu abathile kuphela. Uma ungaphansi kwezijeziso uyalahlekelwa lithemba lalabo abafuna ukuzavula amabhizinisi elizweni.
Confidence because the country is on sanction.
Uqhubeke esithi asibo bantu kuphela bangaphansi koluhlu lwezijeziso lezi kodwa ngugoqeka lebhanga le-Development Bank lalo elibhekane lalezi zijeziso okutsho ukuthi kulimaza uZulu Makhaza. Kodwa abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnzana Edwin Dlovu bathi abavumelani lokuthi ukwesula kwezijeziso zomnotho kuphela yikho okungaletha inguquko kunxaki ezibhekane leZimbabwe.
Ungawakhipha ama-sanctions lamuhla kodwa uma okufana le-corruption kulokho kukhona eZimbabwe akula ndlela ilizwe elingaphuma ngalo kungxaki elibhekane lazo. Asingenze ngathi udubo lukhona eZimbabwe ngama-sanctions.
Kukanti umnumzana Mthabisi Dube uthi kungaze kwesulwe izijeziso akusoke kuphathise uma kufana lenkohlakalo kumbe ukuntshontshwa kwesikhwama sikaZulu ngiziphathamandla zikahulumende kungazange kume.
Okuqala kumele sikwazi ukuthi la ngama-targeted sanctions and not for the whole country. Kulamanye amazwe afana labo Cuba ahlala isikhathi eside engaphansi kwama-sanctions kodwa ayenelisa ukuthi uZulu athole impilo engcono.
Abanye njalo bathi inhlanganiso efana le-SADC kayikatshengisi ukuba qotho uma ibamba udaba lokudinga uncedisa amazwe afana leZimbabwe isikhathi sesiside bebukela ukonakala kwesimo elizweni. EZimbabwe mhlaka 25 Mfumfu uZulu sekhuthazwe ukuphuma obuningi esiyasekela umkhankaso wekwesula kwezijeziso kodwa uhulumende weBotswana akakatsho ukuthi yena ukhangelele ukutshengisela usekelo lwakhe ngandlela bani ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukukhethwa lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu oluzayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje uluhlu lokuthi amaqembu enguqu azadlala njani kuma quarter finals enkezo yeChibuku Super Cup lwethu lwe lamhlanje. Njalo iqembu leHighlanders lixekwele leFC Platinum. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma nentatheli izindaba ngemva kokuthula ukuba amaqembu azadlala njani kwisigaba se-quarter finals. Umsekeli kamgcini sidlalo weqembu le-Highlanders Morden Ngwenya uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhoso lidlulele kwisigaba esilandelayo lize liphakamise inkezo.
Hayi, thina vele singobokuncinta, siyancinta, sidlala umdlalo omnandi onambithisayo. Unxa ukhangela iBhoso noma ungayikhangela kuqalisa isizini sathi idlala kuhle kodwa into yayiswelakala kuphela yinhlanhla. Kodwa khathesi inhlanhla siphendukile. Sibonga iHighlanders board, sibonge le executive, sibonge lama coaches, lama players, lama supporters, siyabonga.
Kweminye imidlalo yesigaba se-quarter final kumncintiswano wenkezo yeChibuku, iqembu le-Triangle lizadlala lele Harare City, iqembu le-ZPC Caribe lizadlala lele Manyika Diamonds, kuthi iqembu le-Black Rhinos lizanqilana lele Nkezi Platinum Stars. Sikhangele ukuba amaqembu azadlala njani kulimpela viki kusigaba se-Castle Premier Soccer League. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Adali zemukela ele Manyika Diamonds enkundleni ye-Rovaro, iqembu le-Mushwane Stars lizadlala lele Triangle ngase Trojan Mine, iqembu le Tail 1 lizanqikilana lele Chapungu ngase Ascot, kuthi iqembu le Rentals lizadlala lele Black Rhinos ngase National Sports Stadium. Ngensonto iqembu le Wange lizemukela ele Harare City ngase Colliery. Eminye imidlalo yeviki lamajuma amabili lesikhombisa izadlalwa ngolwesithathu lwangeviki ezayo, njalo le ingeguqela uzakuba phakathi kweqembu le ZPC Caribe lele Highlanders eNyamunga, Iqembu leChickenini lizadlalela leCapes United ngaseBarber Fields. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadibana leBulawayo Chiefs ngaseBarber futhi iqembu leDynamos lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaru. Le midlalo idluliselwe phambili ngoba amanye amaqembu la elabadlali abayingxenye yeqembu lesizwe eliyedlala leLesotho ngensonto khona leKweleLesotho emdlalweni wehlandla lesibili elomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo wangensonto elikhokhela nge-3-1 okuyimpumela yomdlalo wehlandla lakuqala oqhutshelwe kweleZimbabwe ngenyanga edlileyo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lezokholo elizibiza ngokuthi The Mustard, lona elikhokhelwa nguJoseph Jele. Kubika uEzra Jesus Banda.
Amajaha akojele la omathathu athi akhule ecula enkonzweni okhuluma emele abafo wabo kulingxoxo nguJoseph.
Biza ngoJJ ngoba umama uthenzala wanika ibizo wathi Joseph. Ubaba wami wathi ngeke adlule ngumuntu wesifazane, wasenginika isibongo wathi nguJele. Ah, mina ngathi ngeke ngidlule ngabantu abadala, ngathi ngathatha uJ kaJoseph, ngathatha uJ kaJele, ngase ngizibiza ngoJJ. Iqembu lethu lisungulwe emnyakeni odlulileyo, lona lisungulwa nguJoseph Jele esekelwa ngabafo wabo uJotam Jele loJohn Jele.
Ubeka okajele chasisa ngegama leqembu labo ukuba lithoni njengabantu abacula ezokholo.
Size sikhethe ukuthi sibizwe The Mustard Gospel Group ikuthi sisasemancane emculweni kodwa sifisa ukuchumayeza ngezokholo umhlaba wonke, saziwe umhlaba wonke. Khona ukuthi mustard kutsho intanga encane kuzo zonke, kodwa nxa isikhulile ihluma laphana ikhula iba isihlahla esikhulu kuzo zonke izihlahla.
Abaculi phela abaningi abasacathulayo banikezwa umdlandla wokungena kwezomculo ngabanye asebephakeme. Kuyafana labo The Mustard bona bathi baqunjwaqunjwa ngumfundisi wabo.
Owasenza safuna ukuhlabela ngu-Apostle e-Kingdom. Sathi mana simdinge lakanye samdinga samthola, awasincedisa wasitshengisa indlela ukuthi hayi bafana bami hambani lapha indlela nazi. Siyambonga kakhulu Apostle e-Kingdom. And okunye okusenze sakhetha ukuhlabela ezokholo ngokuthi thina imuli yethu sikhulele e-church and besithanda ukuhlabelela e-church.
Isikhathi asisavumi kuWoza Friday. Phosela izwi kubalaleli JJ.
Lelo li-album lethu lakuqala iveyili letempeli, yilo i-album lethu lakuqala. Thina sitholakala koBulawayo elokitshini lasePhumula. Ukufona siyatholakala la kuWhatsApp enambeni ezithi 0782111922. Siyatholakala la kuFacebook ungasearcha uJJ and the Mustard, uyasithola khonapho.
Siyabonga ke uEzra Jesus Banda ngokusethulela uhlelo Woza Friday. Ukuziphetha ke ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso emela isebenzi ye-ZCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili i-8,000 ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele indleko zayo zonke ngenyanga. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.